Vachitaura nevatori venhau muHarare neZuro, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muUNECA, muzvare Sandra Nyaira, vakati ongororo yakaitwa nesangano ravo rinoratidza kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziri kutadza kupedza urombo pamwe nekuita utano hwakanaka.
Takatarisa nyaya yezviga zveUnited Nations ze-2030 Sustainable Development Goals. Tinoona kuti ongororo yakaitwa neUnited Nations inoratidza kuti nyika zhinji muAfrica dzichakasaririra zvakanyanya dziri kutambudzika nekutadza kusvika padzinofanira kunge dzichisvika kuti dzinge dzichiita iya yatingati pachirungu implementation yeAgenda 2030 inova ine dindingira rekutanga rinotaura nyaya yekuti muAfrica tinofanira kupedza kushupika kana kuti kupedza poverty number 1. Chechipiri nyaya yekuti muAfrica kunofanira kunge kuine zero nzara, tinofanira kupedza nzara muAfrica. Rechitatu rekuti vanhu vavenge vaine utano hwakanaka. Rechina richitarisa nyaya yedzidzo chaiyo kuti toda kuti munhu wese muAfrica anga aine quality access. Aine access to quality education.
Muzvare Nyaira vakati sedzimwe nyika dzemuAfrica, Zimbabwe iri kunetsekawo kuzadzisa zviga zveAgenda 2030.
Ende Zimbabwe imwewo nyika dzemuAfrica iri kutatarika panyaya yezviga izvozvi zveUnited Nations zveSustainable Development Goals kuti dai yapedza kushupika kwevanhu, dai yapedza nzara, dai zvemuAfrica imwe dindingira idindingira reinequality yekuti muAfrica kunyanyanyanya muSouthern Africa medumu tinoona kuti vanhu havana kuenzana zvachose.
Mumwe mukuru werimwe sangano rakazvimiririra rinoongorora kuzadzikiswa kwezviga zveSustainable Development Goals reZimbabwe United Nations Association, vaFisher Chianike, vakati Zimbabwe yagona munyaya yedzidzo pamwe nekusimudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Paedzidi number 4 education tiri kuona kaprogress ndijana tichitarisa nezvecurriculum, new curriculum yakaintrodyuswa negovernment. Takacherechedza tinoona kuti vana diki maECD magrade 1 vaakuita mapractical subjects vari vadiki, so zvinokonzeresa kuti kana vakura vanokwanisa kuzoendawo mumaindastry vachisenza vachishandisa zvavanenge vapractisa vari kumaECD nekumagrade 1. Saka government ipapapo tinoitenda nokuti yakaintroducisa new curricula. Totarisa SDG number 5, totarisa gender equality. Tiri kuona pakati pemhirizhonga pakati pevanhukadzi nevarume toona kunge zviri kuenda zvichiderera, plasi tiri kuona vanhu vakawanda vari kutaura nezvegender equality.
Vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, Dr. Sekai Nzenza, vakataurawo pamusangano wavakaita nevatori venhau nemuvhuro kuti Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zviga zveUnited Nations. Amai Nzenza vakati dambudziko guru riri munyika idambudzo renzara.
Dambudziko redu ndirenzara. Because kune nzara, muri kuona zvatiri kuita, tiri kumbeka chiwa kuti chikafu chiri kusvika kumaruwa. Saka ipapo hatisi kumbodzokera shure kuti titange tagadzirisa nyaya yedumbu. Tiri kuedzawo kushamwaridzana neshamwari dzedu dzemhiri kunyaya maUN agencies, maWorld Food Program, vana UNICEF, ivavo vabatane nesu zvakanaka chaizvo kutibatsira kuti tishande pamwe chete navo kuti tigadzirise dambudziko revanhu vedu. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuenda nazvo kuti hongu tiri kubvuma kuti tine madambudziko, asi madambudziko iwayo tiri kushanda pamwe chete neshamwari dzedu kuti tigadzirise.
Amai Nzenza vakazivisawo kuti Zimbabwe ndiyo iri kuita musangano wechitanhatu weAfrica Regional Forum on Sustainable Development Goals mwedzi unouya kuVictoria Falls. Dr. Nzenza vakati musangano uyu uchapa Zimbabwe mukana wokunzwawo kubva kunyanzvi dzinobva kumasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations nemamwewo kuti zviga izvi zvingasadzikiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.